uyo musangano mukuru wezvemari chete kunenge kuine vamabhengi kunenge kuine hurumende dzakasiyana siyana kwozoita shangwiti dzemari dzinoziva kurima mari vatingati mainvestor aya yana mabhirioneya vanoungana ikoko kuDavos gore negore vamwe vanenge vachitengesa mari vamwe vanenge vachitenga mari vamwe vanenge vachipembetera mainvestor vaya vaya kuti uyaivo muridire mari dzenyu kwedu ndo zvandinoona zvaendera vamunangagwa kunodembetera vane mari dzavo kuti uyaivo murime mari kwedu muinvesti kwedu mutangowo mabhizinesi kwedu vachinge vachivhunzwawo mibvunzo yakasiyana siyana ndo basa rousangano wokuDavos kwokuSwitzerland gore negore kunenge kwakazara vanhu vane mari kuti chinonzi mari chii vanoziva kuti musiyano wemari noufumi yatingati wealth and money cashier ndoupi papo
asi pane chingatarisirwa here kuti chingawanikwa navamunangagwa kumusangano iwoyu
chavangangotarisira kunge vachinowana inzeve kana kutererwa nevaridzi vemari asi havasi kuzotererwa nevamabhengi nekuti dzimwe hurumende dzinenge dzichienda kune vamabhengi makuru ayaya kunoda kukwereta mari Zimbabwe haina zita rakanaka munyaya dzokukwereta mari nezvikwereti zvakawandisa chaizvo zvaisina kukwanisa kudzosa zvimwe zvaisingatozokwanisa kudzosa zvachose saka ikoko ndofunga havana chavanowana chavangangowana zvingangova zvokuti pamwe vamwe vane mari dzavo vakaita kuda sana Bill Gates tisingati hangu Bill Gates chaiye vangangoda kukunzwa kuti kuZimbabwe kunorimika mari sei variko izvozvi ndivana andimava mabhizinesi ariko anozvifambisa sei mitemo yezimbabwe yezvokurima mari yokuya mainvestor yakamira sei ndo zvavangangowana nzeve dzo kuti vangabva ikoko nemari kana namainvestor hazviwanzi zvaitika nenzira iyoyo
tinoona kuti musangano uyu uri kuuya pasi rose risina kunyatsogadzikana munyaya dzezveupfumi idzodzo pamwewo nehondo yekuukraine iri kunzi yawedzerawo kukanganisa mamiriro ezveupfumi zvii zvamungataura
ndinoona sokuti musangano wacho uri kuuya panguva yakanakisa chaizvo nokuti panyaya dzemari kushanda kana kwatingati kurima mari mari inorimika panenge pana matambudziko matambudziko akaita sehondo yekuukraine kuti zvinhu zvimwe zviri kushayikwa zvakaita sepeturo dzaisibva kurussia kana kuukraine zvakaita segorosi saka vanoenda ikoko uko vanenge vachida kuona kuti kune nhamo dzakati tingadzisorovha sei nechirima mari yedu zvekare necovid vanenge vachienda ikoko uko vanenge vachiona kuti hakuna matambudziko akawanda wanda kwecovid ndokupi nokuti zvandinoda kuudza vateereri ndezvokuti kune nhamo nyika dzine nhamo dzakawanda wanda dzese vane mari ndo nyika dzavanoona kuti ndokunobata mbeu yavo yemari ikoko vachisorovha maproblems iwayo saka musangano wauya panguva yakanaka nokuti vachandokutarisisa ikoko vane mari kuti zvakuna dambudziko ririko regorosi rezvimwe zvaibva kuukraine kurussia zvazvo zvichafamba tozviita sei tozvisorovha sei ndo mari mirwa anoitwa mari iwo kusorovha maproblems anenge aripo panyika
tinoona kuti Russia gore rino haina kudaidzwa kumusangano nenyaya yekupinda kwainonzi yakaita kuukraine nechisimba tingaona here nyika dzimwe dziri ikoko dzichizotambira danho iroro
nyika dziriko hadzina mukana wokusatambira dambudziko iroro nokuti hapana nyika isingaafektiwi nezviri kuitwa nerussia kuukraine saka ndinoona sekuti nyika dzapasi rose dzichatambira kushayikwa kwerussia zvekare nyika dzinenge dzichiva nokuvhunduka kuamerica nenato kuti kana vakabuda pachena kuti havasi kufara nokusavako kwerussia vanogona kutemerwawo zvirango zvoufumi izvozvo nokuti handioni chakanakira maitiro ari kuita russia kuukraine zvakashata zvokushatisa zvachose tinoona kushata kwazvo ndokuafekta kwazviri kuita ufumi hwenyika dzapasi rose saka handifungi kuti pane nyika ingamira nerussia iyo ichiafektwa nedamaitiro anoita russia russia iri kuita zvinhu zvakaipa